Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu zvita 13, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuru yeguta rechitungwiza inoti iri kutarisira kusvika kwevana chiremba vana vekuCuba. Zvizvarwa zveBritain zvopinda musarudzo inonzi yakakosha zvikuru. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafa nobata chigaro chemunyori wedhorobha rechitungwiza vari zvemukuru mubazi rezveutano muguta iri Dr. Tondirai Kasi vanoti kune vana chiremba vana vanobva kuCuba vachauya kuzoshanda mumakiriniki ekanzuru yavo. Dr. Kasi vanoti izvi zvinotevera chibvumirano pakati pehurumende yeZimbabwe neyeCuba. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weCuba muZimbabwe vaAntonio Lopez kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yemuzinda wavo yange isiri kudayirwa. Asi mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Kasi.
Chirongwa chatiri kuita takabatana neminister of health. Tine chirongwa chekunza ana chiremba vacho. Pane agreement iripo kune hurumende yeZimbabwe neCuba kuti vekuCuba vachatibatsira nemadoctors, vagara vachibatsira nemadoctors. Saka madoctors pavanouya kuno vanobhadhara nehurumende yavo yekuCuba ikoko. Saka kunoko zvatinoita tinongovapa pekugara. And tinovabatsira ne transport yekuenda kubasa achangu achibhadhara nehurumende yavo yekuCuba. Saka tiri kutarisira kuti nguva yakareba isati yapfuura tichapiwa maCuban doctors 4 ekutibatsira kuchitungwisa City Health Department. City Health Department yedu yekuchitungwisa tine maclinics 4. Clinic yekuseke South, clinic yekuseke North, clinic yeku St. Mary's, clinic yekuZengeza. Saka tiri kutarisira kuti tichapiwa one doctor for each clinic kuti clinic yega yega inenge ine Cuban doctor kutibatsira.
Muri kutarisira kuti vanopinda munyika rini?
Tichangoonawo, asi weku-Ministry of Health wangatiudza kuti pamwe vachauya kumaJanuary kana kuti kumaFebruary gore riri kuuya iri muna 2020.
Iyo kanzuru yenyu muzvipatara zvainazvo makirinika amataura aya anenge achida ana chiremba vangani uye mune vangani parizvino?
Maclinics eduka tiri kuita inonzi primary health care. Saka kana muchita maclinics eprimary health care mushandi mukuru ipapapa manje ndinesi. Saka most of the service kana kuti kubatsira kwese kwatinenge tichiita basa racho rezhinji rinenge richiitwa nemanesi. Saka nhingirikene apa zvinobatsirawo kuti tiite madokta asi nekuti tinoita zveprimary health care tagara vazhinji vacho vagara vari kushanda maclinics edu vangu vari manesi.
Vamwe vari kutiwo zvinenge zvinotinetsei kuti mutore vana chiremba veCuba muchiisa munzvimbo yakaita sechitungwiza nenyaya yemutauro nekuti ivo vanotaura kaSpanish, zvino kwedu uku inenge iri shona nechirungu dzimwe nguva.
Ichokwadi kuti kazhinji kacho panogona kuita sometimes maybe a bit of a language barrier, but if you see maCuban doctors, usually they work together in groups. They usually come in groups and they work together in groups. Saka vanhu vachibatsirana even panyaya yelanguage and even panyaya yelanguage as well. Normally kana tine vanonzi mainterpreter aya tinge tinokwanisa kutsvaga mainterpreter vanenge vachitibatsirawo futi. So vanhu vakadzidzawo basa ravo, vanoziva basa ravo. And tinge chitasira kuti kana asvika panapa chinji nenge chakanaka nekuti vanenge vauya kuzotibatsirawo. Saka ndomaonero angu inini kuti tinenge tichitobatsirwa.
Asi iro basa rina kuwanda here mazuva ano nevamwe vana chiremba vekuzvipatara zvehurumende vanga vachiramwa mabasa aya? Hazvisi kukanganisawo here mashandiro amunoita nekuti vanhu vakawanda vanenge vakuuya?
Ya, nekumira kwakwamboitwa basa nana chiremba vanoshanda kuma Central Hospital. Takatichiona kunge zvazvichitiremera because nekene kuma Central Hospital kwakusiri kushandwa. Saka mapatients anga achiwanda kuma clinics kwedu. And ichokwadi kuti ana chiremba vacho pane zvanga zvichishuwa netsawo. Basa racho vanga vachitadza kuwanawo zvese zvaanokwanisa zvavanga vachida kuwana pabasa. Asi nekufamba kwenguva tiri kuona kunge zvinhu zvichagadziriswa. Sekunzwa kwandaita inini vamwe vacho vakutodzoka kubasa. Saka nekufamba kwenguva maproblems aripo zvawo, asi nekufamba kwenguva ndikutarisira kuti tinenge tichionawo zvinhu zvichigadziriswa.
Vakafano bata chigaro chemunyori wedhorobha rechitungwiza vari zvemukuru mubazi rezveutano muguta iri Dr. Tondirai Kasi vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvizvarwa zveBritain zvakapinda musarudzo dzekusara vamiriri weparamende nezuro. Musarudzo dzinonzi nevamwe dzakakosha zvikuru pakuburitsa pamiri nyika iyi muurongwa hwavo hwekubuda mugungano reEuropean Union kana kuti Brexit. Bato riri kutonga reConservative Party iro rinotungamirwa navaBoris Johnson ndiro rinotarisirwa kukunda. Kuti tinzwe mafambiro aita sarudzo nezuro, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta rinoona zvekodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga avo vari kuBritain.
Hongu zvizvarwa zvekuno kuBritain vanga vaine sarudzo dzekutsvaka vamiririri vemuparamendi kubva nguva dza7 mangwanani kusvika dza10 usiku. Ndaona kuti mukufamba kwandanga ndichiita umu zvanga zvichifamba zvakanaka, wanga uri mutserendende pasina dambudziko, uyezve zvichikurumidza chaizvo. Tanga pasina mitsara yakawanda, wanga achikurumidza kupinda nenguva isipi pasi peminiti rimwe chete kanenge patopinda vaviri kana vatatu. Saka ndinoona kuti zvinhu zvofamba zvakanaka zvikuru chaizvo pasarudzo dzataona nhasi.
Tanzwawo kuti vechidiki vabudawo neuwandu hwavo zvekuti zvinogona kunge zvichishandura mabudiro achazoita sarudzo idzi. Zvii zvamungataurawo?
Hongu kwazvo tinoona kuti sarudzo idzi dzauya panguva yemakakatanwa panhau yekuti nyika yeBritain inofanira kuti ibude here muEuropean Union kana kuti irambe irimo. Chirongwa chinonzi Brexit ndo chakonzera kuti pane yekuita mapitse. Vechidiki vazhinji vanotarisira kunge vaine ukama hwakanaka nenzvimbo huru yeEuropean Union vakarerekera kudivi rebato rinopikisa reLabour rinotungamirwa navaJeremy Corbyn. Zvakarewo vanga vachirunzira kuti dei Britain yabuda mukati meEuropean Union vachitsigira chirongwa cheBrexit. Ndo vane hurumende iri kutonga yava Boris Johnson kureva kuti kubuda neuwandu kwevechidiki kunogona kuyamura divi rinopikisa ravakobi.
Pane zvamati manzwa here zvabuda musarudzo idzi?
Iko zvino kutaura kwatiri kuita sarudzo hadzisati dzapera, dzinopera nenguva dza10 o'clock manheru. Asi chikuru chiripo ndechekuti hakuna kana shoko remhirizhonga kana guhu remhirizhonga ratanzwa. Sarudzo idzi dzaitwa zvachose murunyararo. Ndanga chifamba ndichiona ndichikahadzika kuti sarudzo dzingatoitwawo zvakanaka kudai here pasina bopoto, pasina kana anosumudza zwi, mumwe nemumwe achingonanga mukabati achinotsvaga kunyora kuti ndiri kusarudza ngana zvisina mheremhere. Izvi zvinoyemurika. Ndozvatinoshuvirawo kuti dai zvizvo zvinoitwawo kumusha kuZimbabwe nekune dzimwe nzvimbo, nekuti iko zvino zvaakuita sekuti igaro ziva kuti sarudzo dzinenge dziine mhirizhonga. Kuno hatina kuzoona izvozvo.
Imiwo maonero enyu, ibatiri pramunofungidzira kuti ringangobuda nemukombe?
chiripo ndeche kuti makwi kwimanga ngecheyo chayo ndinoona sekuti pachanetsa asi zvichida varipo iko zvino pakutonga vebato rava Boris Johnson vanogona kuti yambuke zvishomanene asi vanenge vasina rutsigiro rune mutsindo rwekuti vagone kuenda mberi zvicharamba zvichinetsa asi ndinoona kuti zvakangoda kuti zvinoenzana pakati pe Labour nematories ava Boris Johnson zvichida hazvo bato riri kutonga ndorichanotora mukombe nesikamu chidiki diki kupfuura veLabour nekuti ndo vanga vagara vachitaurwa mumapepa nevaongorori vanga vachiona sekuti bato riri kutonga ndo rine chikamu chishoma kuenda mberi asi harikwanisi kuzotonga zvine mutsindo nekuti rinenge risina rutsigiro rwakakwana.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhe wamavhinga vari parunhare muLondon kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro tabatawo umwe mugari wekuBritain vaWilbert Mukori avo vanoti vavhotera Conservative Party kuti tinze maonero avo pasarudzo iyi.
Sarudzo yekuUK yafamba sokufambira kuri kunofanira kuitwa sarudzo chaidzo chaidzo zvokuti munhu wese wese ane chikodzero chokundovhota anokwanisa kuenda ondovhotera munhu waanoda pati yaanoda ndo zvacho zvatachida kuona izvozvo.
Sokuona kwenyu imimi vanhu vanga vakarerekera kubato ripi?
Inini pachangu ndavhotera Conservative because kuona kwangu inini Conservative Party iyo angaine mapolicies ne leadership kuona sokuona kuti vakapinda muhurumende zvinobetsera nyika ino kuratidzika anonzi maexit poll zvinoratidza kuti Conservative Party inenge yahwina kuratidza kuti vanhu vazhinji muno muUK vari kutsigira Conservative Party ya kutungamirirwa na Boris Johnson.
Mavhotera Conservative Party, imimi navamwe venyu, chii chamunonyatsoda paConservative Party chamusi kuona chiri kuLabour Party?
Chinhu chikurukuru chaachinetsa muno muUK ndechokuti icho makore matatu aperawo vanhu muno vakaenda inonzi referendum yokuti vanoda here kugara muEuropean Union kauti vanoda kubuda. Vanhu vakavhota vakati toda kubuda muEuropean Union. Zvakanetsa ndezvokuti vazhinji vanga vari vangati mamembers of parliament vakanga pakuvhota ipapo majority vavo vanga vachitiwo toda kugara muEuropean Union. Saka maresults achona zvakavashamisa. Vanhu vanofanira kunzwisisa kuti kana paitwa chinhu chakaita sereferendum seyakaitwa ipapapo vanhu vakatoda kubuda, iwewe somutungamiriri hazvisiri haungazoti iwewe nokuti ndachida kuti mutigare.
Kana zvikanzi Conservative Party ndiyo yakunda musarudzo iyi, chii chamunoona chichaitikapa?
Kana Conservative Party ikawina nemajority iri kutarisirwa paexit poll, Britain iri kubuda muEuropean Union kupera kwa January.
Kana makatarisa mafambiro azvaita, chamunoona sekuti ndicho chikonzero chaita kuti Labour Party ikundwe chii?
Kuona kwangu inini Labour Party yakundwa pazvinhu zviviri. Chokutanga, Labour Party leadership yavo, leadership yanga ichiti Jeremy Corbyn asi leader anga achiita inspire vanhu zviya zvokuti unoti munhu anoziva zvaari kuita. Chechipiri, panyaya yeBrexit, Jeremy akaratidza kuti haana zvaari kufunga mo nokuti zvaanga achitaura zvacho ndezvokuti izvo unoona kuona kuti hapana kutiri kuenda paka.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuBritain vaWilbert Mukori vari parunhare kuBritain neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mu Daily News masangano anorwira kodzero dzevanhu anoyambira hurumende kuti mamiriro akaita zvinhu munyadzi zveupfumi nekumbunyikidzwa nemauto kuri kuitwa vanhu vari kuneseka kunogona kukonzera mhirizhonga munyika. Mu Daily News nekare mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakudza vakamborwa hondo kuti mawo veterans kuti nguva yekungopiwa zvinhu nehurumende yapfuura. Financial Gazette rinoti kuoma kwakaita zvinhu munyaya dzezvemabhizimisi kuri kukonzera kuti makambani achiri kushanda adzikise zvinhu zvaari kugadzira pamwe chete nekumisa vashandi vavo babasa, izvo zviri kutarisirwa kuti zvitange zvichiitika gore rinouya. Yasvika nguva yekuti tinze zvinofungwa nevateereri veStudio 7.
Magadi Studio 7. Tinoti vose vari kuStudio 7 vanotiparana utsino dzechokwadi. Tinoti magadiko ini ndiri kuno South Africa tiwista rangu. Vamugwadi hamunyari here nezvamunotaura pamberi pavanhu? Chese musinganyari vamugwadi, chii chinotaurwa muZANU PF chinobuda? Vamugwadi tinyarei manini, tinyarei, takabva kure nayo zani. Hapasina vamugwadi, nyarai. Musaona vanhu kunyarira mukati takapusa, hatina kupusa, asi kuti tinyareivo. Ipai vechidiki nguva, kwete kusora muchiti munhu ane 57 wechidiki. Minda wamanza kuti unoda kupa varungu ndiani? Po pasina varungu makamboona chii chinofamba? Nyaya yenyu yekungoomesa musoro, chii chiri kurimwa? Kutanga kuda kupa vanhu minda madii kutanga kuisa marumu mabhengi? Vamugwadi tinyarei manini, tinyarei vamugwadi. Havatinyari kana kutombonyara. Vanhu vabayiwa nenhamo, moda kugadzirisa zveminda madii kugadzirisa zvemari mumabhengi, asi minda ngobwatuka-bwatuka kana kwava kuda kunovhotwa makutaura nezveminda.
Dai mwakatiitawo zvakanaka, tasunungurwa muZimbabwe, taona mukana wekushandira munyika yedu. Zvakatotiza munyaya yenhamo yekuZimbabwe, totori kusouth africa izvizvi, ndiriwo nemusouth africa izvizvi. Zvakatotiza kune nhamo iriko, zvoba kuchaitwa kumana nyabwo ufungaubuyiwa bhizinesi, hakuna chinobuda kuZimbabwe. Tangufanira kuti wakagara pamba.
Ya maserasi kubva Studio 7 maserasi. Indozi jeyoi ndipa Cape Town. Ndongotora hangu ninyaya yemapasipoti yavari kutaura, yemapasipoti yavari kutaura mari yacho yakawandisa. Kuivo vadiko kuti isusu tawana mapemiti kuno kuSouth Africa, bhikozi mapemiti ari kunetsaka kuno kuSouth Africa. Ndirimona saka manje ivo vanongochaja mari yakawanda, isusu tikatoshanda kuno kumabasa toshanda anenge asina mari yakawanda, bhikozi tinoshanda tisina mapemiti. Ndezvekutokiyakiya ini mapasipoti, dai vaita kuti mapasipoti achipa, bhikozi iko zvinotarisai munhu. Vanhu vari kufamba zvakaipa, vamwe vachibatwa, vamwe vachisungwa, vamwe vachishungurudzwa nenyaya yekushayikwa kumapasipoti. Saka ivo vari kunyazozva kuti zvinhu zvakaoma munyika, vanhu vese vanoda kubuda kunze kwenyika kundoti vanopamba, but ivo vari kudhurisa chinhu chacho chinoita kuti vanhu vafambe zvakanaka. Pakune dzimwe nyika mapasipoti ambodhura, but ivo hatizivi kuti vakuda kurarama nemapasipoti here, ivo vasina mari yavanoshandisa kuZimbabwe ikoko. Mari yacho yatobhadhara kumapasipoti, hatomboni kuti inoshandii.
Mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7, mangwanani akanaka tereri veStudio 7. Zita nditimo game changer, ndiri muJHB. Ndinoda kutaurawo pamusoro penhau yemapasipoti. Panhau yemapasipoti ndinonasa kuti chibato kana kuti bato reZANU PF ranga raita zvakanaka, nariro ranga ravuya neurongwa hwemapasipoti. Hapana chakaipa pakuti munhu ari kwaari ngatore pasipoti. Asi chandinoona chakati koshe ipapo, dai vatarisa kana munhu ari muSouth Africa ngavangotarisa mari iyoyo iri muSouth Africa kuti pasipoti yemuSouth Africa inoita mari, vongochejawo mari iyoyo. Kana ichiti 100 rand, vongoti 100 rand, vanhu muSouth Africa vachitora ma100 rand. Saka muSouth Africa vanofanira kungotora ma100 rand. Kana vakati munhu ari kuAmerica, vongotarisa pasipoti yeAmerica kuti inoita mari, vongochejawo nemari. Vakati munhu ari kuBotswana, vongotarisa kuBotswana nepasipoti inoita mari, nokuti vazotichedha mari dzokupenga, vaita sekavaroda kutibatsira, ida kutibira.
zvinoda kuti bira nenzira dzakapusa kudendo zvatisingadi zvino asi zano rava ranga rakanaka asi vasada kuti bira chete
masura sei pasidio 7 apo ndimuruti pakimbali South Africa ha tatambudzwa nezani piyo kwese kungoda kuti bira mari zvinoda kuti mira maranzi vada kuti bira mahisi zvese dzingori mbavha nezani mbivha namuturimwe vachingoanaunza mari dzekunyepa dzaonekwa asina kupihwa nevana china nanaamerica izvozvo vari kuita basa kuita musangano usinana nebasa rese vachingoda kungodya mari dzevananyika vachingounganidzira nebasa rese hakuchisina kana chatinovimba nezani mbivhi chero chainotaura hazvichabetseri kubva rino vachiporomesana nezimbabwe hatatambudzika nezani mbivhi muno matinogara either une pasipoti kana kuti une pemiche kana neche hatina kana kumbogara zvakanaka nenhau yekuda kwezani pf izvotiudza kuti vakuda kunetsana kuta sezvana chiwenga zvavoizva zvinana basa nevezimbabwe izvo takazviita hazvishandi vane vezimbabwe tatambudzwa navanhu vezani pf a chakatanga ndochakachenjedza chero pakauya ani kuzani pf chero vakachinjana vakaita se hapana anombofa akachinja nyika yayo kunze kwemdc yavachamisa ndozvi ndito nemusoro bedzi kwete vana vezani pf
ndikubvunza ri kufikisana here kwakuitika munyika kwekuti munangagwanashamisa vari kufikisana here vari t vasingatarisi isusu vanhu venyika kuti tiri kuraramawo sei munyika yedu bcause kana mofikisana moti dialogue haritiwe hei tope vanhu minda bedzi maitezanipf tichitorera vamwe vanhu tika maitezanipf zvechifamba sei kuti tope vanhu vese vari kuda minda ngavai vaapply minda mai kana moti kutopa maitezanipf vachingodla voga zvechifamba sei kufikisana here kuri kuitika kuri kuitika ivo vachidya vachiguta isusu tofamba neshoka orit kukana vari kumamisha vasina mari dzekukura tai kumusangano wacho vazorawo nyama yoyepo ye1 day iyoyo mova tovati havachasapotani pf ngavagareko ngavafinishara vanhu vekumusangano ndo vamunopa chikafu ka hurumende haisi hurumende yevanhu chihurumende cheukama chaichaicho hurumende chekufikisa kana kuti haundori uroyi hukutoitika kutoroya bcause hakuna kumukuraya kunopfuura kwavari kuiteko kuuraya chamuteko
tanga tinotenda nezvamuri kutipa asi hei munyika tazokaura taakutsva kumusana nemudumbu iyezvi zvipuraimary level yanga ichibhadhara $20 yaakuda pasarauru primary school titatiri pamusangano papapa yakuda 150 bond imari isingatengi hongu hazvisi kuramba asi haiwanikwi zvekumhanya saka pakaipa saka tisi kuziva kuti tingawana rubatsiro papi kubatsirika kuti nyika yedu inake isvinure devangodzosavo us iroro nerandi zvizive tiri kushandisa mari ino nekuti ukapohwavo kana chero 100 US unokwanisa ndowana chinhu chedhora mushoo
mange makateerera kupfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukurudzira kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Israel yatarisana nesarudzo yemutungamiriri wenyika yechitatu gore rino mushure mekutadza kwevatungamiriri vemapato makuru maviri kuumba hurumende musarudzo mbiri dzekutanga mutungamiriri webato riri kutonga reLikud Party vaBenjamin Netanyahu nemutungamiriri webato rinopikisa vaBenny Gantz vakatadza kuwana nhengo dzeparamende dzakawanda kuti vaumbe hurumende hurumende yecameroon inoti varwi veboko haram vari kurwisa mazuva ese misha yemucameroon iri kumuganhu nenigeria ichiti zvekare kusvika pari zvino vanhu vanoita 30 vakaurawa mamwe 10 vakakuvadzwa muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica Muzinda we Maujo Air America we Pentagon unoti uri kuongorora imwe kambani inonzi Fisher Sand and Gravel yakatwa contract yemamirioni mazana mana $400 million ne hurumende kuti ivake chimwe chikamu chemudhuri unoganhura Mexico ne America. Vakuru vemauto vanoti varidzi vekambani iyi vanyatsobuda paFox News vachikurudzira kambani yavo kuti ipiwe contract iyi, asi hapana chinoratidza kuti basa racho vanorigona here kana kuti michina yekuitisa basa iri vanayo yakakwana. Kuvaka mudhuri pakati peMexico neAmerica ndicho chimwe chinhu chikuru chakavimbiswa navaTrump paakanga vachitsvaga rutsigiro kuti vave mutungamiriri wenyika. Kambani iyi yakapiwa contract iyi musi wa2 zvita kuti ivake mudhuri unoita mamaira 31 mudunhu reArizona rine muganhu neMexico, asi vakuru vemauto vanoti kambani iyi haina kumboita basa rakadai kunyange hazvo vaTrump vakakurudzira kuti ipiwe contract iyi.
Manzi yake haikuvadzi ine ota zoita zvezvatsora. Chokiuya enda nenyika pakwira mhendo akadzika. Biriho mbegu neyakadzika ine ndanyadzisa nhasi ndodadisa. Papa ndakaita chitsidzo namai nyangwe vekuredziyo vakatinzwai. Chokipa zvinenge zvanaka usatikanganwe. Ndoda simba chitsidzo ndisatyore. Minamato yesi kunesikate. Mama musatikanganwe. Ewe tiko zvino kuti Islogani yaenda nembiri kuti mukurumbira uchiuraya tindire kai ndikare ndanyora. Chokiuya enda nenyika pakwira mhendo akadzika.
Aenda nenyika Talky Vibes takachida kutamba, asi nzvimbo yacho yaita diki munomu sezvo nguva yadi yapera. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Kanzuro yechitungwiza inoti iri kutarisira kusvika kuyana chiremba vana vekuCuba kuzoshanda mumakliniki ayo. Zvizvarwa zveBritain zvopinda musarudzo inonzi yakakosha zvikuru. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.